zita rangu ndinoitwa Muzvare Netsai Marova. Ndiri muguta reHarare kumabvuku. Ndoda kukwazisa kutenda nekukorokotedza amai vangu muzuva ranhasi ratiri kupemberera namai vedu vose. Gogomarova amagumbo, aiwa maiyo ndinoti makaita henyu nekundirera kusvika pandiri nhasi. Mwari akuchengetei nekukuropafadzai nguva dzose. Kunana mai vedu vose munzvimbo dzatiri, ndinoti aiwa musha mukadzi, pasina mai hapana mufaro. Munotidadisa munzvimbo dzose uye makatikoshera. Aiwa, happy Mother's Day to all the women out there.